vachitaura pamusangano waito pamucheke hoo nhasi vamwe vagari vemumasvingo vati zvimwe zvikamu zvebhii iri zvinogona kushandisa kushungurudza vanhu vane pfungwa dzinopikisana nevanotonga izvo zvinoita kuti vanhu vasakwanise kutaura nhunha dzavo munyika pajekerere vajefferson chitando vanoti bhiri iri richashandiswa kupenengura magwaro nemashoko akavanzika evanhu uye harina chikamu chinodzivirira avo vanenge vafumura vakuru vakuru panyaya dzeuori
uori ndiwo hwanyanya kukanganisa nyika ino kudarika zvimwe zvinhu zvose zvatingataurwa saka kana pasina protection ma whistleblowers zvinoreva kuti the executive ndiwo kunonyanya kuita uori ikoko musandopasisa bhill iri kana musina kuona kuti izvo ma whistleblowers taprotectwa
vamwewo vati bhiri iri rinogona kushandisa kusunga vezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira ayo anoongorora zviri kuitika munyika sezvo kune chikamu chinokuti vanofambisa nhema pamasaisai vasungwe sachigaro wesangano revatori venhau remisa zimbabwe vagolden maunganidze vatiwo bhiri iri rinogona kushandisa kubunyikidza kodzo dzevatori venhau uye kuti vasaite basa ravo vakasungunuka
hatinyanyi kufara kana paine hurongwa hunopedzisira vatori venhau vaakushungurudzika kuita basa ravo saka kana pakava nemutemo unoita seunovhundutsira kuti basa ravo riome isu hatiufariri
asi vamwe vatsigira bhiri iri vachiti rakanaka chaizvo nekuti vanhu munyika vari kushandisa madandemutande yakaita sesocial media sirizo vachishoropodza hurumende pamwe nekuzvidza vamwe vamwewo vanotiwo madandemutande aya ari kushandiswa kufumura zvakavanzika zvevanhu kunyanya munyaya dzezverudo nekudaro nhubu idzi dzinofanira kurangwa nekusungwa vagashiya mundondo nhengo yezanupf vanoti vanotsigira bhiri iri nekuti vanhu vazhinji vari kushandisa madandemudande akaita sewhatsapp twitter nefacebook kushoropodza hurumende
vanhu vanogona kushandisa macyber nhankire activities vachidistabilize kufamba nokutonga basa rehurumende vane ivavo ngai vaprosecutwe that's abuse this is what it is all about
amai precious chinhambo masango nhengo yeparamende kumhangura vange vachitungamira chikwata cheparamende pabhiri iri vati basa ravo rafamba zvakanaka sezvo vagari vanga vane ruzivo rezvebhiri iri
ndaona sekunge kuno kumasvingo vanhu vanga vane ruzivo rwebhiro iri chikumbiro chavo changa chiri chekuti next time kana tichiuya nemabhills ngaange akanyorwa nemalanguages ese emuno munyika kuitira kuti nyangwe nevaya vasinganzwe chirungu vakwanise vachiverenga vonyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei
neimwe nyaya mukuru wesangano remasvingo center for research and development kana kuti macrad vaefrem tombeni vapuwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inosvika chiuru chemadhora emarts kuti vatonge vachibva kumba kwavo mutongi wedaro repamusoro vanevhaiwamambo vati vamutombeni vazvipire kumapurisa kamwe chete pamwedzi uye vagare pamba pavo gweta ravamutombeni vamartin mureri vanoti vamutombeni vakasungwa sondorora pfuura vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiriri wenyika vaemarson mnangagwa vachinzi vakavapomera mhosva yekuti ndivo vari kuita kuti vanhu vatambure munyika asi vamutombeni vanoramba mhosva iyi ndakamirira studio 7 ndiri mumasvingo ndini godfrey mutimba